Uye tinokuchingamidzai nemufaro. Sekuvimbisa kwatakaita veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vachange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repafacebook papeji yedu yevoa shona, voa ndebele nevoa studio 7. Musapurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.